Mazana evanaungana pamarinda eware nehuzi muHarare nhasi apo paradzikwa muimbi Zex Manatsa mushakabvu akafa nechirwere chegomarara vachitaura pakuradzikwa kwake nhengo yeparamende inomirira uzumba vasimba neuta mudarikwa vatsanangura Manatsa semuimbi akashanda zvakasimba kudzora ndangariro dzevanhu vatema avo vaishungurudzika zvakanyanya munguva yehondo
mwazosvika panyaya yestruggle vamanatsa vakagona kuimba dzimbo dzekunzvenga kuti vanhu vagone kuona kuti nyika yedu iyi takadzvanyirirwa vaisunungura pfungwa dzevanhu through music then pakasainwa longest house agreement vakabva vamira kuita mashow vakaita handover equipment yavo kucommissariat yezanu pf yaitungamirwa navameya urimbo pa system yakaseenzeswa even kugwanzura ndiyamanatsa nyika yese taitenderera navamanatsa vachiimba dzimbo dzechimurenga vachiimba kuperekedza kuti vanhu vava vari vanosununguka
vaimbo vagurukota rezvekurima vajoseph made vati mushakabvu anorangarirwa zvikuru nekuimba nziyo dzaibatanidza vanhu uye munhu akafa ave kushandira mwari zvakasimba
chinokosha ndechekuti munhu azive kuti kana achida kurarama upenyu chaihwo kunge achirarama ari muna kristu kana munhu asati ave muna kristu ari kurarama upenyu huri pasi upenyu chaihwo hwakazara huri pamusoro ndokunge munhu uchinge wakatendeuka
mumwe muimbi pasta haisa vati vaimbi munyika varasikirwa zvikuru nekufa kwakaita Manatsa
tarasikirwa zvikuru asi chinondifadza ndochokuti akakomborerwa akafa mwari akamutora muna mwari akafa mutende akiita zvinhu zvokwamwari panguva yepfupi yatakawana muchechi tichimba pamwe chete yanga iri nguva yakanaka pane nguva zvinhu pazvinenge pazvasina kundiitira zvakanaka ndiyo umwe vanhu vakanditi haisa uya tida ndichiridzirwa nevana vake vana aroni ivavavo nana green tichiita basa ramwari saka kwandiri ndarasikirwa asi mwari wakanaka zvake vakaropafadzwa vanofira muna jesu nokuti vazorora pakubata kwavo panyika
muimba achiri kusimukira lithins musoni anoti akagara namanatsa kubva muna 1999 achidzidziswa zvekuimba nemushakabvu
tarasikirwa negamba hombe remumusic zvese nenyika ino yezimbabwe seni vangwari baba vangu ndakapiwa kunokufa kugweru 99 ndo ndanga chigara navo kusvika up to now so was groomed navo maalbums ese akazoridza ndinanga ndichimaridza vaimbi vachiri kusumuka chandikati chivangadzidza kungotsungirira ndingova nefocus because music inokusvitsa places kana kuti unopedzerawo munhu mukuru nemusic kana uchishingirira
ataura akamirira mhuri yemushakabvu uye ari mwana waZex Manatsa vafreedom Manatsa vati baba vavo vakasiya vavadzidzisa zvokuimba saka nokudaro vati sevana vachatsikisa nziyo dzakawanda senzira yekuendesa mberi basa raiitwa nababa vavo
semhuri tarasikirwa zvisingaite nababa vedu vamanatsa nekuti ndivo vanga varipira yedu yaitibatanidza vanga vaine rudo vairegerera havana munhu wangu ane chigumbu naye hapana munhu wangu asingabatsire zvese zvatikaita kusvika patasvika nhasi irasikiro wafadza ndo vaitiitira zvese zvataita kuti zvitatowo vanhu zvatikaita zvikurukwa nevanhu irazawafadza everything for us saka tarasikirwa zvisingaite tikurwadziwa asi tikuchema nekuvaselebrete nekuti tinotenda mwari nemakore akada se avakavapa makore ese iyayo kuti vakatomborarama nesu vachiratidza rudo nekwara saka nekuda kwekuti vakazofa vati kurei handiti vakakwanisa kusiya vachiratidzwa maropse music kuti munoita se tinozofamba nekuraakatirakati saka semhuri ndichaona kuti tine chikurilisa uye andingachisa munhu wese anoimba tesikoti uyachirilisa munenge muchizvinzwa mai manje chirilisa chikotinya neyevekasiya vabaa
Zex Manatsa akaimba nziyo dzakawanda dzakaita mukurumbira dzinosanganisira chivaraidze chipo chiroorwa tihobvu tamirireiko dynamos igo wese makepekepe highlander iwinile nedzimwe parufu rwamanatsa uyo akazofa ave mufundisi panga paine vafundisi vakawanda vanosanganisira mukuru wesvondo wezayoja vaezekiel guti nevamwe vaimbi vane mukurumbira vanosanganisira baba namai charamba minista mahendere naalbert nyati manatsa asiya mudzimai amai stella manatsa nevana vatanhatu nevazukuru vakawanda Ndaka meda Studio 7 kumarinda Ewaren News Muharare, Jimmy Frank Chikowore.